Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 13/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZESA yoyambira kudzimwa zvakanyanya kwemagetsi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusangana iko zvino nevachangosarudzwa kutungamira nyika iyi vaDonald Trump. Kusagadzikana kwezvinhu muMozambique kukanganisa nyaya dzekutengeserana mudunhu reSADC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. ZESA iri kuyambira kuti magetsi achatanga kudzimwa zvakare zvakanyanya sezvo gwenya remarasha rekuwange risiri kushanda zvakanaka. Mumashoko kuvatori venhau, kambani iyi inotiwo gwenya rinoshandisa simba remvura rekukariba ragara ragwadama nekushaya mvura. Vamwe vakawanda vataura neStudio 7 vati magetsi ave kutodzimwa kwemazuva maviri. Mukuru weZESA vaSidney Gutter vaudza Studio 7 kuti iite zvekutumira mibvunzo. Asi tanga tisati taita izvi pataenda pamepo. Mukuzeya nezvematambudziko anokonzerwa nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi, tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Dambudziko rinobuda nekushaya kwemagetsi ndezvekuti makambani mazhinji anenge akumanikidzwa kushandisa ma-generators. Ongoro yetakaita inoratidza kuti mutengo wekwati ye-generator tiitasa per kilowatt hour inenge yausvika 33 cents per kilowatt hour in US dollars, right? Zvichireva kuti inenge yakusvika more than 2 times normal price inoshadyiwa neZESA.
Izvi zvinorevei?
Makambani mazhinji anonge akutadzirizo produce. Nekuti makosti wayo haazo hakwanisi kuhanika. Takaona ine retail sector, retail supermarket, which I cannot name, on professional ground. Last year, Rafurat, nakashandisa maliters 80, yasvika 33,000 liters. Asi magetsi anga achirina mazuva achiiwayo. Takaona kuti gore rino vashandisa about 3 million liters kubva pa 37,000 liters. Tikazo hii multiply marema liters yue 3 million liters. Kureva kuti supermarket iyi yakashandisa $4.5 million cost yemagetsi yegenerator kushandisa diesel. Tisikaverengi marepairs and maintenance yemagenerators. Saka unoita seye profit yacho kana uri kambani. Kumining sector tiri kunzwa kuti vane malosses dzavakaita anopfuura $500 million. Saka chinonyanya kundishungurudza ndechekuti last year ZANU-PF yakuenda kumaelections neopposition. Takanzwa kuti president vakavhura wange power station unit 7 unit 8 yanga yagadzirwa nemachina. Zvino gwaro ZESA rakutaura kuti yafa yabuda repairmaintenance kuyazofa sei yakavhurwa last year panonguva negore.
Saka pangagadziriswa sei kuti dambudziko iri ripere, nekutiwo iye iri kutiwo rimwe dambudziko nderekuti kukariba hakuna mvura.
Vakaitonokera Colgate. Magate asinge short term plan. Zvinhu zvinoitwa zvinorongwa pane nguva yakareba long-term plan. Magetsi atinawo agadzirwa naSmith kuma-1965, 1960, 1940. Saka haungati uri hurumende akati wapinda muhurumende worara nezamo mukana wechiti magetsi haana kwaanoenda. Iyo climate change iri kuuya, tiri kuinzwa. Mvura yekareba inobva kuDRC. Saka nekuti kunzi hakuna mbere zvakanaka, taifanira kungomidzivaka kuti mvura yedu ichapesera yashoma. hatina chitambo juma baba. Saka ari gadiri siki do andada kutaura parifi. Ende kuti gadiri nyadzi magetsi kuti zvotana magetsi tomboti nhasi aona investor chacho une mari yakawanda. Tomboti amukataita rombo rakanaka Elon Musk auya muzimbabwe ari bokuita magetsi. Yotora 5 years.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vachitaura fari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusangana iko zvino kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC nevachangosarudzwa kutungamira nyika vaDonald Trump. Aka ndeke chipiri vaviri ava vachisangana kubva muna 2020. Muna 2016, pavakasarudzwa kekutanga kutungamira nyika, vaTrump vakaitawo musangano wakadai nevaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaBarack Obama. Misangano iyi ndeyekugamuchidzana masimba murunyararo. Mukuziya nezvekukosha kwakaita misangano yakadai, tabata gweta uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Zvakakoshera yatingati democracy yemuAmerica munomu kuti kanawo maelections apera, president anenge achinzi ari kupinda afa kupindawo achiziva kuti ari kusvika achibatawo office yakasiyawo zvakanaka, ende office inofanirwa iri iyo ichava ichitungamirawo nyikawo zvakanaka. Saka izvi zvinobatsira kuti whatever my institutions angaiva achipresidewa over nava Biden avewo achiacceptawo kuti aiwa pakuya mutungamiri mutsva anovawo vaTrump, ende zvinhu zvinobatsirawo zvekare confidence in kubatwa kwenyika nevatungamiri.
Ko iwo mapazi mamwe amataurayo ane zenge akushanda sei kubva pari zvino kuenda pachatoreswa mikuva Trump musi wa20 ndirawo gore rinowe?
America ine matingati mainstitutions akasimba. Saka kusvika vaTrump vazopindawo pachigaro anenge achingoripo. But tinoziva kuti every time mutungamiriwo anenge achiuyawo anouyawo achizoshandurawo atingati vatungamiri vemapazi yayo kuti angave achida kushanda navo here kana kuti anokovawo achida kuapoindawo vamwe vakewo vanyuwani vachave vachifambawo nemapolicies ake sanew president. Saka mapazi aya anicharamba aripo, ende zvichave zviri zvinhu zvokuti president munyuwani whatever policies vachauya navo vachangada here kuti vachave vachichinja vanhu vanotungamira mapazi ayo kana kuti vanongovasiya akadaro.
Asi hapazoitawo here matambudziko vamaseat tichitarisa kuti vaTrump vakatosarudzwa kuti vazotungamira nyika kutanga gore rinouya? Sarudzo dzakaitwa musi wa5 mbudzi, asi vaBiden vanoramba vari muofisi kusvika musi wa20 ndira. Hapaite matambudziko apa kuti mumwe anogona kunge akutoita kunge ndiye akutungamira kana kuti?
Izvi zvinhu zvagara zviri mubumbiro remutemo reAmerica, ende zvinhu zvagara zviripo kwekanguva karipo. Nhango yedu takazoonawo kuti pamaelections akapfuura apo pakaita senge pakanga pakuda kuta senge pakuda kuta dambudziko. But the reason why pachizoita kanguva ikakaka kwekuti panova nenguva yekuti mutungamiri mutsva azouya kana muna January inyaya yekuti whatever zvaiitwawo nemutungamiri uyo achangobva kumaelections ave achiwind that down, ende kana pane mapolicieswo aida kuva achigadziriswawo kuti achipedziswawo ndozvaanenge achiita.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mutungamiri webato rinopikisa rePodemos muMozambique vaVenancio Mondlane vange vakurudzira vanhu vemunyika yavo nhasi kuti varatidzire nhasi namangwana vachivhara mabhodha. Izvi zvinotevera kugununʼuna kwevanopikisa kuti sarudzo dzichangobva mukuitwa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanotiwo vanhu vari pakati pemakumi mana nemakumi mashanu kana kuti between 40 ne50 vaurayiwa kunyanya nemapurisa mukuratidzira kuri kuitika. Asi hurumende yenyika iyi iri kuramba kuti sarudzo dzakabirirwa ichiti vanopikisa havadi kukundwa sarudzo. Nyaya yekuratidzira kweMozambique inonziwo iri kukanganisa zvikuru zvinhu mudunhu resadak kunyanya panyaya dzekutengeserana. Mugozeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa, Dr. Calvin Mudzingiri.
Zvino kuna kukanganisa mabasa evanhu nenyaya yekuti zvinhu zvinenge zvichigadzirwa zvinokwanisa kumira kugadzirwa nenyaya yekuti hakuna kwazviri kunotengesewa, vanhu vangomira panzira vasingakwanisi kutambira mhuro yavo, kana kuti makambani anogona kurasikirwa futi nekuti vanhu vakange vangomira vakagara panzvimbo vasina chavari kuita vachibhadharwa vachimira kuti mapoto afurwe, zvinogona kukanganisa futi zveupfumi.
Asi semaonero enyu, SADC inokwanisa kugadzirisa here nyaya dzakadai kuitira kuti nyaya dzeupfumi dzinge dzichifambira pamberi zvakanaka mudunhu?
Hongu, chinhu chinhu chisinganetsi, asi chinhu chanofanira kuti SADC haisati yava nemasimba akawanda kuti vanoti zvavanenge vakataurirana zvavakanyorerana pasi vanozviteedzera. Saka naizvozvo hazvizonyatsi kuita kuti vanhu vateedzere mitemo sematevedzero aainofa kuita.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Nyaya dzesarudzo inyaya dzinofanirwa kuitwa pajekerere, dzinofanirwa kuita kuti vanhu vese vave vakasununguka, ende ndiyo hwaro hwakaita kuti vanhu vakawanda vati vaende kuhondo, vaendera kuhondo kuti vanhu vavhote zviri pachena. Saka naizvozvo vatungamiri vesadhaki vazhinji vanhu vakarwira nyaya dzevhoti, asi ivo vava muzvigaro toona sekuti vazhinji vavo vanongoita masarudzo dziya dzekuti dai ndaita masiya ndaita kuti chingoita sekuti pane zvaitika, asi vanoona vanenge vari kunzi vanenge vachiti pamwe maitiro anenge achiitiwa musarudzo yacho anenge asina kutsarukana, nekuti kwese kwatinoona kunoitwa sarudzo dzinenge dziri pachena vanhu vakabutikana vose mativi anenge aenda kumavhoti. Masimba anochinjanwa pasina kutaridzira kana kuurayana kwevanhu kana kupondana kunozoitika kana kuputsana nokupisana kwetingati zvivakwa nezvinhu zvinenge zviri munyika. Tingapa muenzaniso wakaita zvakaita kubhutswana nedzimwewo nyika dziri muSouth Africa dziri kuratidza kuti dziri kutora dziri kuita sarudzo pajekerere.
Dr. Calvin Mudzingiri inyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa. Vanga vari parunare kuSouth Africa kwakare. Musangano wepagore weAfrica Journalism and Media Summit watanga nhasi muHarare uchitarisa nyaya dzekushandiswa kwemishina yechizvino-zvino pamwe nekutarisa nzira dzinoita kuti makambani anoburitsa nhau ararame munguva dzino apo mari iri kunetsa kuwana. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau nevanotungamira masangano anomirira kutorwa nekuburitswa kwenhau vari kupinda mumusangano uyu vachizeya mamiriro akaita zvinhu mukutorwa nekuburitswa kwenhau panguva iyo pava nemishini yechizvino-zvino uye mari dzichinetsa kuwana. Mukuru wemedia center muZimbabwe vaErnest Mudzengi vanoti upfumi hauna kumira zvakanaka munyika, nekudaro vatori venhau vave kungoshandiswa kunyange nevanoita zvematongerwo enyika kufambisa mashoko asina chokwadi chakazara.
Haizvi mukatarira maita vurombo mumapato kana kuti maorganizations anoita nezvekutora kwenhau nekubudiswa kumashoko, izvi zvakonzera kuti pave nouori. Vatori venhau havachaiti basa ravo nemazvo, havachatevedzeri hwaro huya hunganzi maethics.
Mutungamiriri weAfrica Editors Forum vachechiri Oteno vatiwo kunyange mishini yechizvino-zvino ichiita kuti basa revatori venhau rive nyore haigone kupedza matambudziko ese ari kusanganwa nawo nevatori venhau.
Of course, it doesn't solve all the problems around distribution because there are still those who are not connected. Adaptation is a first key thing. I mean, the African story is the African story.
Azvipedze matambudziko ese kunyanya takatarisa nyaya yekuti vamwe havasati vave padande mutande. Vatori venhau vanofanira kudzidzawo kushandiswa kwezvinhu izvi nekukasika.
Mukuru wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations, Amai Sandra Mazunga, vati mishini yechizvino-zvino inofanirwa kushandiswa pamwe nekuzivikanwa nemunhu wese.
AI iripo, but not idzike midzi chaiko, kuna na Binga chaiko, kuna mauma community radio station edu, kuna na Chipinge kuchecheche kugarawa. Tukudao kutiva ziveo, vashandiseo, but now zinenge data, chinu chino dura. Takatarisao ma smartphone, chinu chino dura.
Mutori wenhau apinda womumusangano uyu, Piriti Chavango, atiwo mishini yechizvino-zvino inoshandiswa pamadande mutande iri kuita kuti basa rake rive nyore.
Ende zvinondibatsira pakuti basa rangu rinenge rave nyore. Zvinhu zvaindichitorera pamwe awa ndichiita ndakukwanisa kungozviita nemaminitsi mashoma shoma nenyaya yekuti ndakuziva matechnologies nematools ari advanced anondibatsira kuti ndive ndichi.
Rimwe remasangano akaronga musangano uyu reConrad Adenus Tiftang rinoti kutapwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko kwakakosha zvikuru nekuti ndizvo zvinotsigira gutsa ruzhinji uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko vaJenifer Muswere, avo vange vachitarisirwa kutaurawo pamusangano uyu, vaudza Studio 7 kuti vakundikana kuuya pamusangano uyu asi vanotarisirawo kuzotaura mangwana pazuva rekupedzisira. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedinginira rinoti Reinventing Journalism in the Age of Disruption. Sangano reUnited States Aid for International Development, kana kuti USAID, nderimwe remasangano anotsigira musangano uyu gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Vatereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande reWhatsApp, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, mobva matifarira kubaya kana kuti kubaya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu, patinokupai link yeWhatsApp VOA Shona. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govanai nevamwe nhau dzedu dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Vamwe vakaremara vanoti kunyangwe mvura yatotanga kuturuka vari kutadza kuwana mbeu nemafotereza zvakavimbiswa nehurumende nezvikonzero zvakasiyana siyana. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumwe vakadai ndiamai Gedis Maringire vekwasadza kuchivhu vakaremara makumbo, avo vakati havasati vanyoresa kana kupuwa mbeu nekushaya ruzivo rwechirongwa ichi.
Takandwa vapedza kunyoresa hatina chatakambotonyorwa kana kuti chatakawana hapatorina kureva kuti ivo havari havagoni kutikoshesa havagoni kutiona kuti tiri vanhuwo even ndichirarama neurema hatiri but pari zvino havagoni kutikoshesa havagoni kutiona ndochokwadi chiripo ichocho nokuti taipangwadi dero tiri isu tatanga kupiwa first preference asi hatina nakutonyorwa kwacho hatitorina.
Vamwe vakaita saamai Memory Masunga vekuwa 20 kwachii vanoti vari kunzi vatange vachera makomba izvo zvino varemera.
Ndandichikumbirisawo kuti dai waro hurumende yatinzwawo chimo chedu kuti panouya mapresidential inputs embeu zviri kudiwa takazvinzwa but kwatiri zvinotiremera. Zviminda zvitatu zvediga utle boiti apa tine hurema hwakasiyana siyana saka zvimunda zvitatu hatimbotozvigoni.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvekurima Dr. Angelus Masuka vange vasingadairi nhare mbozha yavo. Asi munyori mukuru muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admo pazvakavambwa vati hapana kusarura.
Ndichitarisa malisti evanhu vari kubatsirwa ndiri kuona kuti vakaremara ivava vatoriwo muzvirongwa zvepfumvudza intwasa vakatoita makomba avo saka pari kupuhwa vamwe mbeu kutowanawo mbeu vachitodyara kana ari kusara kufukudzwa nehurumende leaving no one and no place behind.
Asi valo yira kodzero dzevakare mara, musangano redisability, Amalgamation Community Trust, kana kuti DACT, vaiende chivanga, varamba vakamira nerekuti, varikusiiwa.
Zvazvinotofanira kuita ndezvekutoti vose vakare mara, vanenge vakanyogwa kokutanga, kuti vomuraini, vagova vanovatakuriravo. Tinodavo kurima sezvinongoita vamwe. Tinodavo kuwana zvinobva kuhurumende semawanira anoita vamwe. Musatisiya uye musadya zvevapfupi nokureba. Migove yedu ndeyedu, regai uye kwatiri.
Vanorwira kodzero dzevakaremara musangano reZimbabwe International Disability Amalgamation Trust ZIDAET uye vari mambo Chimbani Magudu vakava mugwadi vakurudzira madzimambo nemasabhuku kuti vasaomesere vakaremara nekuti vauye kumusangano yekunyoresa ivo vachivaziva mazita avo mumabhuku avo.
Zvimwe zvezvinhu hatidi kuomeserana tichiti iwo unotoziva kuti munhu uyu agoni kufamba uye kure womuti uyu akune iwo uchingoziva kuti anogara muraini mako. Masabhuku namadzimambo vamiriri vehurumende, saka ndinokurudzira madzimambo namasabhuku ngatiitei zvunhu nopa chimiro tigone kumirira hurumende yedu zvakanaka nokuti hurumende iri kuita basa rakanaka.
Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa chepfumvudza kubhowera mwedzi wapera, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende ichabatsira mhuri dzinosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu munyika 3.5 million nembeu senzira yekurwisa nzara gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanosvika mamiriyoni makumi matatu nematatu kana kuti 33 miriyoni muNigeria vakatarisana nenzara inotyisa. Izvi zvakonzerwa nematambudziko akaita semafashamu emvura, hondo uye kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nekusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nekambani yeEagle Eye Construction iri muZimbabwe, iyo iri kushanda nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoda kuvakirwa dzimba nezvimwe zvivakwa kubatsirwa munyaya dzekurima pamwe nekuchengeterwa misha. Muhurukuro yedu yanhasi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wekambani vaAlidi Chipanda, avo vari kutungamirawo zvirongwa zviri kuitwa pamusha pavakufa munangatire avo vanogara kuBritain.
Vamunangatire chokwadi vari kuBritain, asi vakatipawo basa iroro rekuti tivaitire utungamiri pamaprojects avo, tichivavakira, tichivaitira zvose zvavanoda vasipo. Chikonzero chakaita kuti vatitore isu tivaitire inyaya yekuti isu we are the company inoprovide maservices iwayo.
Vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vanoti vanotya kutanga zvirongwa zvakaita saizvozvi vasipo kumusha ikoko. Imi muri kukwanisa sei kuisa chivimbo muvanhu vakaita savamunangatire?
Ichokwadi, kune vamwe vari kutoitirwa utsotsi zveshuwa, vamwe vari kuitirwa nehama dzavo chaidzo, vabereki vavo chaivo, vamwe vanoitira vana vavo utsinye vangava vari kuBritain, kana vangava vanenge vasipo, kana angava mushandi, kana umwe waangotsvagwawo kunzi amirire kuita izvozvo. Vamwe vanogona kuita uchitsotsi chezvakaita saizvozvo. Ndoo matambudziko mazhinji anonyanya kufesana especially kuvanhu vanoitirwa basa vasipo. Asi isu sekambani takaita hwerengedzo yese tikaona kuti nyaya yose kana pasina kuvimbika, pasina kutendeseka, hatina kwatinokwanisa kuenda. Saka takakoshesa chinhu chinonzi trust, kana kuti chatingati kuvimbika. Ndo chinhu chatinoshanda nacho inawa kambani. Semashandiro andiri kuita navamunangatire pamaprojects ese amakaona pamasocial platform zvakasiyana siyana zvose zvebudiro zvamuri kuona.
Zvirongwa zvipi zvamuri kupa kune vari kunze kwenyika vamuri kuitira mabasa kumisha yavo?
Tiri kuprovida kuvakira vanhu dzimba, kuita marenovations, tiri kugadzirawo even madriveway, tiri kuitawo landscape, kudyarawo loni nekugadzirawo kudyara maruva. Zvese zvingada kuitwa kugadzira maplanets imba, hatinei nekuti uri kupi. Wherever kwaungava uri tinosvika.
Ko pamusha pavamunangatire mabasa api amuri kubata?
Pane musha wose wavamunangatire pane zvose zvamuri kuona zvose zvamira, midhuri yamira, mabhucha amira, mafishponda amira, jirahu ravo ramira, zvinhu zvavo zviri kufamba. Iko zvino tiri kugadzira kuti tikwanise kuvasimudzira main house yatoda kuvasimudzira futi pakati pemusha wavo iwoyo.
Mava nenguva yakareba zvakadii muchishanda navamunangatire?
Kubva January ndopandakatanga kushanda navo kusvika pari zvino tiri kungoshanda mune zvakanaka uye tiri kuramba tichienderera mberi. Vakatomboisawo vamwe vanhu vaida kumbovaitira zvinhu kumasure pati pakanga pazova nemashotikati aiitwa. Isu takazoinda ipapo tikatanga kumutsiridza zvinhu, nazvino tiri kungomutsiridza zvinhu, zvinhu zviri kungofambira mberi.
Tinonzwa kuti imi muri kumanejawo zvirongwa zvekurima nekuchengeta nguruve nehuku zviri kuitwa pamusha pavamunangatire. Magara muine ruzivo rwekurima here nechakare?
Ininiwo ndiri murimi pachezvanguwo, ndakazvimiririra tichibva kuside reconstruction, ndagarawo ndiri murimi. Saka vamunangatire vamunoona vari kuitawo zvefarming neinei, tinee tichitoadvisana kuti murungu apa mamadii kuti mudai, apa mamadii kuti mudai, nekuti iniwo pachezvanguwo ndiri mufarming.
Mashoko apa hamungasiyira vateereri pane nonguva.
Mashoko angu ekupedzisira ndoda kusiyira kuvateereri ndeyekuti misha ngaivakwe. Ungava une manishoni kupi, ungava kunze kwenyika kana kupi, kwaungava une musha, asi kwawakazvarirwa kana padzinde kwawakazvarirwa unozongoda kudzoka zvekumusha wako iwoyo, musha wakavakwa.
Vanoda kukubatai vanokubatai papi?
Vanokwanisa kundibata pafone nhamba dzinoti +263 782 424147, +263 782 424147. Ndofone nhamba dzandinowanikwa idzodzo.
Vanga vari mukuru wekambani yeEgo Eye Construction vaAlidi Chipanda vari parunare kumadziwa maShonaland Central naJonga Kandemire weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Haiwa chinoima inyanyiswa. Chinoi magetsi aene ari kunyanya shupa. Ika chinoi kadikika. Taone kana yashiwa magetsi aene ari kunyanya zvowandira one side manje pakushare. Vakuru kuzisa chinoi havasi kunatsogona kushare magetsi zvakanaka. Bosi tiri kuti pane dzimwe nzvimbo dziri very crucial dzakaita sehospital nedzimwe nzvimbo dzinopambwa mvura idzo kuma waterworks. Ihongu magetsi afana kushaika ikoko. But kune mamwe malocation akafanana nemalocation anowanika kunana Brundish neGhana neCherima. Malocation ekuti akango anofanira kupuwa magetsi zvakafanana nemalocation ari kupa magetsi kuita sekurengi nekunana Chitambo. Zimbabwe haifanira kutambura magetsi kudai tine mari yakawanda zvisingaiti. Management bodreses management yairenenga igadziriswe.
PaStudio 7 tibatsireiwo munyika muno, nyika yeZimbabwe, kuti mamajor city vachikuita basa ravo here sekare zvataiziva yekuti munhu kana anonzi anopuwe mutongo nokuti first offender, repeat offender kana kuti is a habitual criminal, ngaabviswe musociety ambogarawo. Izvozvi ukaenda kunomangara zvinotangira pamapurisa, unotoona munhu aapamberi pako kudzokera kumba waomangara ushaya kuti zvaperera papi. Ukaende kwa major city munhu anoita kana kuti makesis anosvika 2030 echingodzoka maanaye mundi mbavha. Vari kuti tidiko munyika muno, hamusinawo here mutemo?
Maswera sei vateereri veStudio 7. Kana chiri chokwadi chiri kutaurwa kunzi kanzuru, kanzuru ndo yakazviita kupunzira vanhu dzimba, ministry of housing isingazivi. Kuvhotera CC vanhu vachachema, tinokutaurirai dzakuputswa dzimba idzi because vari against dzimba dzisiri pamutemo. Hamufi makatonga, tokuudzai chokwadi.
Regai nditaure mashoko ekupedzisira paamerica. Chandakaona hangu pamaelection ekuamerica ndeyekuti vanhu vemuamerica havasati vabvumira kana kuti havasati vatenda kuti mukadzi anogona kuvatungamira panyika yavo, because tinoona kuti makore apfuura vaDonald Trump vakakwikwidzana futi nemukadzi akarohwa, izvozvo vakakwikwidzana futi nemukadzi vakarohwa futi kumaelection. Ndinoona sekuti America haisati yava kuda kutongwa nemukadzi kazhinji kacho. Regai ndidaro muchidimbu. Ndine urombo nezviri kuitika paMozambique. Ngavarambe vakashingirira zvichanaka.
ndoda kutora zvangu nenyesadhaka iri kunzi kuda kuzoita musangano wemaelections munoshichewa nenamunanga ndoyoyo yotunga nyaya yacho nyaya inobuda zvakanaka here nangagwa ndiyo munhu akaba maelections emuzimbabwe anotoone two times achibira maelections ndonzi ndoyo yocheya musangano wesadhaka nekubewa kwemaelections.
Aiwa, tinotenda idzo ipfungwa dzevateereri vedu veStudio 7 dzisinei nesu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele. Musakanganwe chirongwa cheLive Talk, patichataura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika.